state will extend its stay-at-home restrictions at least through May 15th. Governor Cuomo says transmission rates still need to be tamed. Overall numbers in New York are staggering. 225,000 cases and well over 15,000 deaths, most of them in New York City. Cuomo puts New York's daily COVID-19 hospital admissions at about 2,000, but he says total hospitalizations are on the decline by the day. This is VOA News. China's gross domestic product fell by almost 7% in the quarter that ended in March, its worst showing since before Beijing's market-style economic reforms began in 1979. Asian markets and then Wall Street got a boost from a report from Gilead Sciences that its antiviral drug remdesivir has helped in the recovery of COVID-19 patients in Chicago. The United States is reporting its worst unemployment number since the Great Depression. 5.2 million Americans filed for jobless benefits last week, putting the four-week total at 22 million. It is the worst stretch of U.S. job losses on record. With its official reports under scrutiny, China says the city of Wuhan, the first epicenter of the pandemic, absorbed a loss of at least 50% more lives than previously thought. Nearly 1,300 victims have been added to Beijing's list, pushing Wuhan's death toll to just under 4,000. More than two-thirds of what China claims is its overall fatality number. State media blamed the miscount on an overwhelmed healthcare system forced to deal with thousands of sick patients in Wuhan's Hubei province. China's new figure strengthens the position of those who say the true pandemic death toll worldwide may be much higher than current numbers indicate. An epidemiologist in Spain working with the government says the country's official 19 are second only to the U.S. Some of Italy's non-essential businesses are being allowed to reopen. There are developing worries about the plight of poorer nations and their ability to restart their struggling economies. The International Monetary Fund says it's ready to use its trillion-dollar lending capacity for needy nations. And the world's richest countries have agreed to temporarily freeze the debt.
Zenu bathandekayo lapha elingabalikhona ukuthi lihamba njani siyazi abaningi sebelahlekelwe izihlobo ilabangane ngakho sithi silusizi kakhulu ngalokho mafu
ne awo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai anasi tiri kukurukura isu pamusoro pedambudziko rechirwere checoronavirus icho chawanikwa icho chichitekeshera pasi rose tinotarisa isu kuti muzimbabwe pari zvino pane vanhu 11 vakawanikwa ivo vachibatwa nechirwere ichochi uyezve pari zvino taona Ministry of Health ichitaura iyo kuti pane vanhu 3 vawanikwa ivo vachishaya kubva kuchirwere ichi saka ndozvatiri kutaura nezvazvo ipo pano uyezve tichange tiri kuenderera mberi tichikuudzai kuti pasi rose nyaya yechirwere ichi yakamira sei tinoona kuti pane nhaurwa dziri kubuda kubva kuJohn Hopkins University uko kuri kuwanikwa iko kuchibuda zvinyorwa zvinotaura izvo kuti vanhu vangani vashaya nechirwere ichi pari zvino pasi rose pane vanhu 1,619,495 vawanikwa ivo vachibatwa nechirwere ichi tiri kuona zvakare kuti vanhu vanosvika ivo 97,200 tiri kuona ndivo vashaya kubva kuchirwere ichi kwozouyawo nhau dzakanaka chaizvo dzekuti pane vanhu vawanikwa ivo vachikunda chirwere ichi vanosvika ivo 365,142 imo muno muamerica maconfirmed cases kana kuti vanhu vawanikwa ivo vachibatwa nechirwere ichi vanosvika ivo pa 466,396 uyezve tinoona kuti pane vanhu 16,703 vawanikwa ivo vachishaya muno muamerica muamerica zvakare kune vamwe 26,522 vawanikwa ivo vachikunda chirwere ichochi saka ndozvatichange tiri kukurukura ipo pano uyezve tichinzwa kuti imi kwamuri ikoko kwakamira seintunga
Yes, mava napasanda sixhuma singumsakazo we-studio 7 njalo sikhangela umkhuhlane we-coronavirus osubulela abantu abaningi kakhulu emhlabeni jikelele bakithi sikhangele ama-statistics anamhlanje emazweni afana le-Melika lapha esikhona Imelika so far isifelwe ngabantu abangu 17,061. Onga ngokuthi sesingu number 2 emhlabeni jikelele ilizwe elilabantu asebe abanengi asebebulewe ilomkhuhlane. America number 2. Inumber 1 i-Italy iku 18,279. But bayikusasa i-Italy i-America ingaba isi overtakile. NjengeMelika silakho ukuovertake i-Italy ehamba phambili bayikusasa ngoba i-rate yokufa kwabantu iphezulu kakhulu. I-Spain sesi overtakile so far ile 15,800. Tina sesi ku 17,000. I-China lapho kwaqala khona umkhuhlane lo lizakhumbula e-Wuhan ngale i-lockdown ngani siphelile sebekubambile impela okwinto kwangkhona though kungakapheli completely kodwa i-China isifele ngabantu abangu 3,336. Abantu beZimbabwe banenga sebefile ikakhulu e-UK ngakho si lomunye ose-UK ojayele ukuba ovama ukuba kuhlelo lwethu khonapha ku-Studio 7 kanengi umnumzana Tifa Dube ukhona le e-UK sithike ke sikhulumela isizwe ukuthi kuhamba njani lapho akhona. Mnumzana Dube siyakwamukela kuhle.
Ngibonge baba unkomo ukuba part of uhlelo lwakho.
Yeah, ungabingeleli mina kuphela ngilo dadewethu Marvelous lapho.
Yeah, ngibonge dadewethu. Ngithemba ukuthi namhlanje uyangizwa dadewethu ngoba izolo sike sangathi azwisani kuhle.
Yebo, ngiyakuzwa sharp sharp.
That's good. So mnumzana Dube sesibone abantu abayisizalwane seZimbabwe abanengi betshona bebulawa yilomkhuhlane khona ngapho njalo siyazi ukuthi ulomngane wakho umakhelwane wakho futhi elakhelane laye ovela ekhaya wathi uvela kobulawayo osesibhedlela sikhulu manje ungasichazisela ngesimo akuso.
Angibonge baba unkomo isimo somkhuhlane siya siloko siya ngokuqina siqhubekela phambili ngokuqina isimo lesi asikho sihle ngitshelwa kancane so into ekhona lokho kuzanywa ngakho konke okusemandleni ukuthi kuzanywe ukuthi umkhuhlane lo ugwemeke ukuthi abantu benelise ukuthi bavikeleke kulo mkhuhlane kodwa ke indlela okungakhona i-technology engakhona kulawo mazwe afana le-America labo England besingakholelwa ukuthi mhlawumbe kuzaze kufika lesi sikhathi kuloku ungakatholakala ikhambi noma indlela yokuthi ingasiza laba bantu ukuthi abantu bengabe lokho saqhubekela phambili besifa nge-rate esiyibonayo namhlanje ngoba kunzima kakhulu akusingalekwane le nto esiyikhulumayo bakithi yinto ekhona into ephilayo into enzima kakhulu.
Vadube banogereketa
ehe muti tsananguro kuti muri kuona sei panyaya yechirwere icho chikwakamira sei kuBritain ikoko tinonzwa pane vamwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kushaya nyanya vanoshanda vatingati mahealthcare services kana kuti vana mukoti kwakamira sei.
Nyaya iri kunoku anorwadzi iri kunyatsokutorwadza chaiyo because kana uchitarisa nzira vanhu yavari kufanayo iri kunyatsokutorwadzisa chaizvo because vanhu zvandingangonyatsokutotaura ndirekuti I truly respect vanhu vari kushanda muNHS muhealth sector because machallenges avanosangana navo mazuva ese akanyatsokutoti one day chaiyo. So chirwere ichi nenzira yachiri kuitika nayo nerate yevanhu vari kufa nayo iri kunyatso it's on daily basis iri kunyatso kutokwira zuva nezuva zuva nezuva.
Ko mungati mimi zvizvarwa zveZimbabwe zviri imomo makabatsana here mukuedza kutaurirana panyaya yezvamungaita kuti kana mumwe ashaikirwa nehamba moita sei panguva iyoyo tichiona kuti vanhu havagone kubata maoko.
Ichokwadi chocho tiri maplatform uye mazuva ano tiri kutoshandisa zvinhu zvinonga vana Zoom nevamwe mana vana Skype naona vana some other ma video calling kana kuti vana Facebook kutobetserana kana kuti kufurisa ningi ma messages. Saka zvatiri kuita ndezvekuti pane misangano yakawanda muno muEngland iri kusanganisa vanhu veZimbabwe chero vari kubva kupi kana kuti vari kubva kuHarare kana kubva kumatevelen kana vari kubva kupi kana kuBotswana tine like for instance pane chinhu chinonzi Bukalanga Gathering Mukalanga gathering tinoungana tiri vanhu veku Plumtree kutonyatso kutozivana chai chai kuti kana pane utachiona wasvika kana pane umwe munhu ari kurwara donga tichitoziva kuti munhu atiri kutaura naye munhu akadi nodziva zvokutofungira kuti munhu aka and again zvinobetsera kuti kuno kuvanhu vari kugara a very lonely life. A lonely life kuti chero pasina chirwere chaiyo vanhu vari kugara an isolated life kuti munhu anosora anogara kugara 3 kana kuti 3 kana kuti 4 months asina kana kumboona umwe munhu. So munonga muchingopota muchingofunga kuti ah munhu ari boga kana munhu uya akatofa kudhara but zvatiri kuita tine ma social groups but no one out every time we check on each other pane vanhu vari kugara padhuze nepadhuze munongofonerana motaura kuti kutonzwa kuti munhu ari bohere because so mazuva ano we have intensified nzira yekumhorosana because chirere chachiri basa kuti munhu ndiani kana kuti ndiani and again achipimo owning kuti ndogona kutaura vanhu kuti vanhu kuno kundirunzwa sei because vamwe vanogona kutonzwa ma symptoms but kuti after kunzwa ma symptoms achona munhu anogara achikofunga kuti ah ndofunga chirwere kana kumusoro kana kuti chimwe chinhu kana kuti ndirikuzvadzwa nemudumbu kana kuti chi but why list paanozotanga manje kutunyasa kutofungira kuti ah apa ndofunga ichi chirwere che coronavirus parenge patoyasa kutofurira asika chagorengana kutaura kana kuti chi so but at least tinenge tine chi tine record ndinogora kuti at least ku catch up kuti kose uyu asina kumbotaura nhasi kose uyu asina kumbodzikana nhasi.
Mhm. Aiwa ina uyakanaka chaizvo. Uye zvetinoona kuti pane vakweguro vakawanda vana mai nevana mbuya vakauya ku nzvimbo dzakadai sana UK mune chirongo here chekupota muchionawo kuti vana mbuya vari ikoko vari sei.
Vana mbuya zvandingangotaura nevanhu vakura chai ndokuti kana vanhu vachigara vega from government kana kuti vehealth zvavari kunyatso kutokurudzira ndokuti tisanyatso kutoenda kwavana mbuya kana kuti vanhu vakura zviri nani kuti nogona kuita grocery wosvika woisiya padhoo pavo wovafonera wotaura kuti andasiya grocery padhoo endai munotora because my chances emunhu mukuru kubata chirwere ichi they are very very high and my chances yokuti munhu mukuru anogona kufa they are very very high so if it's 80% kuti munhu mukuru anogona kufa because immune system yake haichanyatso kutoshanda panika immune system yemunhu mudiki so ndizvo zvari kunyatso kutoshanda and again kuti kubata kwavo chirwere it's much easier than munhu wechidiki so saka vanhu vanenge vatopfuurira vana 50 years kuto kana kuti 60 years kuenda mberuko vanonyatso kutokurudzira chai kuti vanhu vasanyatso kutidi basa tsanya sokutoenda kwavari tinoziva kuti munhu mbereki wako but unofanira kutofunga chai kuti kochicha ndinoda kuuraya mbereki wangu nekuti ndiende kunomuona here kana kuti to save mbereki wangu nokuti ndisaende kunomuona and allow her to have life but kuti because it's just one basically tinogona kutofamba nevamwe mabasa tiri kuita vamwe majournalist vamwe vari kushanda ma front line zvakawanda mapolisa chichi so akusiri bhoko kuenda kunoona vanhu vakuru especially during this time.
Aiwa, thank you, Ntunga.
Yes, mava, limqotho lelo Dube. Abasanda sixhuma, those are late comers who've just joined in. This is Studio 7. And we are broadcasting live from Washington, from my apartment, ma from her apartment. Yes. And we have our guest, my homeboy, Difference, Difa Dube, Nkololo Abango, Nkololo Ajapi. That's our guest tonight as we figure out what the hell is going on with this corona pandemic. Siyazi kubana ikhefu le Easter seliqalile liqalile lamhlanje lilanga le Good Friday. Siyazi amakholwa afana lami bekumele ukuthi ngasigcwele yonke indawo siye emachurchi kodwa i-corona ithi cha akusoze kwenzeke lokho nomthetho lawo awukuvumi ngoba liyazi ukubana amazwe aphakathi kohlelo lokuzama ukwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Sizwe umongameli Emmerson Mnangagwa kumbiko oqondane le-Easter awethu le izolo uthe yena abantu kumele beqhubeke behlala ezindlini njalo uthe amapholisa lamasotsha azaqinisa isandla sawo ekulondolozeni umthetho ukuthi abantu bahlale ezindlini. Okungangokuthi impiko yakhe le iza ngesikhathi abanye bekhala ngokuthi amapholisa lamasotsha ayabahlukuluza. Sibone izolo inhlanganiso elwela amalungelo oluntu, iZimbabwe Lawyers for Human Rights, hutula amapolisa la masocha lo hulumende ingathe sijene zika hulumende iwahambisa emthethweni ndaba imangala ukubana amapolisa la masocha ahlukuluza abantu ezindlini emayadini bavikwa bekhona abantu asebengenelwe ngamapolisa abachaya kobulawayo kulembiko yokuthi kulomunye osakhulayo owesilisa ofileyo kuliviki ngemva kokuhlukuluzwa kakhulu ngemva kokutshaywa ngamapolisa ngakho esikukhuthazayo lathi singumsakazo wenu singumsakazo kwaZulu ukuthi hlalani emakhaya umkhuhlane lo uze uphele kumbe udlule kodwa ukuhlala emakhaya kukhanya kuyahlupha abantu abaningi lamhlanje sibone bengu-Twitter manje ngibrowser ngikhangela ukuthi kwenzakala ntoni iphephandaba le-Herald lile mifanekiso yabantu kobulawayo begcwele ephumula East bekuthiwa bebesikha amanzi kumabhawuza kamasipala eHarare lakho bekungesifanayo bebegcwele kwezinye indawo abantu besikha amanzi ongangokuthi inswelo zabantu ezifana lempuphu amanzi ukuswela ukudla kwenza ukwenqabela umkhuhlane lo kube nzima kakhulu elizweni lonke ijikelele. Khona ngapho mnumzana Dube siyazi ukuthi inhloko yenu, inhloko kahulumende wenu uBoris Johnson ubesesibhedlela ngalomkhuhlane. Izolo nzwe kuthiwa usephumile ku-ICU. Angazi ukuthi zithini izindaba zithunjani lamhlanje.
Namhlanje udaba esilutholayo ngolokuthi hayi uBoris Johnson uya ngokuba ngcono. Uya ngokuba ngcono njengoba usitsho nje ukuthi izolo bekuyukuthi uphumile ICU okutshengisela ukuthi i-progress uba le good progress so yikuba babona ukuthi hayi akusafanelanga ukuthi abe ku-intensive care unit. Sokufanele ukuthi abamkhiphe bamfake bamfake ku normal department nje kuphela lapho abazayinisa khona ukuthi bamonite babe lesiqiniseko ukuthi akasoze lento le isaba yingozi empilweni yakhe.
Thanks Mnumzana Dube qhubeka uvambile khonapho ungayindawo mavu ndangati chitaura inini kuti takaona vamnangagwa nezuro vachiburisa mashoko ekuyambira veruzhinji kuti sezo rasvondo reEaster ratanga nhasi neGood Friday vanhu vanofanirwa kuramba vakadzikama vakagara kudzimba dzavo kuitira kuti chirwere checoronavirus ichi chisapararire takanzwa vachitaura ivo kuti mapurisa nemasoja achange achichengetedza mutemo uyezve vachawanikwa vachifamba-famba vachasungwa. We know many people have been arrested so far, probably hundreds or thousands. Saka asi nhasi taona vepanhau reHerald rapublisha mapictures ndambenge ndichibrowser paTwitter mai manje ndaona vanga vane mapictures evanhu vakazara vachichera mvura kuBulawayo kuPumla East uyezve panga pane mapictures futi anhasi ekuHarare vanhu vachitofamba-famba. We also know kuti vanhu vari kuramba kugara mudzimba hanzi tinorova nenzara saka tiri kuenda kumacues ekutsvaga hufu vamwe zvakare vari kuenda kumisika Mbare misika in Bulawayo misika yemavegetables yakavhurwa zvinoita kuti nyanzvi munezveutano dzityire kuti pachichapararira zvakanyanya chirwere ichi chinogona kuraya vanhu vakawanda.
Aiwa iyo ichokwadi Ntunga, pane mumwe muteereri wedu wepano paFacebook page yedu yeVOA Shona atotumira iye voice note kuWhatsApp group randakatanga reCOVID-19 achiti kunzvimbo yechinhoi mapurisa ekunhasi vanga vakatomira pamaroadblock vachimisa vanhu vese vanga varikuda kuenda kuzvitoro kana kuti mutown kuti vaende kunotenga chikafu vachiedza kuyambira vanhu kuti vanhu musarambe muchifamba-famba sekutaura kwa uri kuita nekurudziro yakapiwa iwe kuti kunyangwa ayo iri Good Friday tinoziva kuti vazhinji vanenge vachida kuungana vachiita chitendero panguva ino ndonguva yakakosha chaizvo patingati pakufamba kwemukristu asi nguva iyi yauya panguva iyo pasi rose iri paiye nguva yatikuti lockdown panyaya yekurwisa chirwere checoronavirus saka vanga vari kuti mapurisa emunzvimbo yechinhoyi aiwa nhasi vanga vasiri kubvumidza vanhu kuti vafambe fambe ndikanzwa zvakare kubva kune mumwewo anga ari kuborodel vamwe mukoma vakwanisa kusiya voice note yavo vachiti ivo vari kuborodel kumafura mhepo uko kuHarare asi vanga vari kuti ikoko kuborodel vanhu mapurisa ndiwo anga ari kutofamba aine loudspeaker achikurudzira vanhu kuti vasabude mudzimba kwozouya vamwe vapinda zvakare muchirongwa vachitaura ivo vanga vari kumaruva handichaziva kuti vati kushurugu here kana kuti kuzvishavane pakati penzvimbo mbiri idzodzo vachiti ikoko I think kuzvishavane vati kuzvishavane vanhu vadzokera zvakare kunoungana sezvauri kutaura sezvo vari kuti ivo vari kufa nenzara asi vana mazvikokota utano vari kuti ivo zviri nani kuti munhu umbofa hako nenzara pari zvino pane kuti ubva wafa wozotadza kunge uchiriritira mhuri dzako Mutunga
Bongo Mav ndambotaura papa kuti kuAmerica so far mastatistics atinawo kwatofa vanhu 17,000 I'm looking at the latest update vato update amai manje hanzi nhasi kwafa so far kwafa vanhu 1147 saka takuenda ku18,000 takuovertaka Italy in real time ngengakhuluma mina ukuthi emelika lamhlanje so far besokufika abantu abangu 17,000 ngikhangele lapho aba-updatea khona ama-statistics abo in real time kathesi lamhlanje so far isikhathi 6:12
mm-hmm.
sokufika abantu abangu-1147 so far and sesilanda i-18,000 ebengikhuluma ngayo ukuthi by kusasa singaba sesi-overtake i-Italy eyiyo ehamba phambili nge-18,279 ngali rate esihamba ngayo ngapha eMelika by the end of the day kumzuzu embalwa elandelayo singaba sesiku number 1 iMelika lamhlanje ilakho ukuba yiyo ehamba phambili ngenani labantu asebefile ngomkhuhlane weCoronavirus lo khangele iUK lapho okhona lawe mnumzana Dube iUK lamhlanje so far sokufe 1038 abantu i-total number yabantu asebefile liku 9,000 so far uthini Dube ngenani elikhulu kangaka labantu abafayo ngelanga just one day
Mabungoma kunzima kakhulu.
Kube kuti vachiripo here ivava ndofunga pamwanogona kunge vadona.
No, varipo vari kuhwereketa.
Okay.
Qhubeka tu.
Engikutshoyo Mabungoma ukuthi inani liyakhuphuka okuyinto eyethusayo kakhulu ngoba into leyenzakalayo leyi yinto nxa sizizama ukuthi mhlawumbe sikhangele ezindabeni yinto eyake yenzeka iminyaka eminingi over 100 years ago. So okungasonto ukuthi especially generation le ephilayo kathesi yinto bekade abantu bengazi ngayo bengacabanga ukuthi mhlawumbe kungaba lento enje engabafinyelela. So into ethusayo kakhulu baba uNkobo i-rate abantu abatshona ngayo langeyindlela nje abantu into leyo lokhu iqhubeka isenzeka ngakhona. So asonto ngathi nxa uphuma nje phandle lapha. Iviki lonke liyaphela kusuka ngeMonday kuze kuyefika ngeFriday nxa uphumela phandle uyabona ukuthi abantu balapha e-UK bayethukile ngoba abantu abahambahambi kakhulu emgwaqweni uyatuhamba nje ungacabanga ukuthi mhlawumbe kungabe kuyisonto noma kungabe kuyikwini ngoba uyabe ubona imoto eyodwa noma ezimbili noma laphana indawo esesijwayele ukuthi mhlawumbe uyafika kwalo wehluleke ukuthi uhambe i-traffic iyabe ibambile indawo ongayidlula maybe uthathe 30 minutes ukuthi uzidlule kathele yatala ku-empty akula ludo ama-shops amakhulu lawa ama-shopping center abantu abahambi abantu bayesaba balandela izixwayiso
regai timboverenga isu zvamuri kunyora ipo pano pana Steve Mafana Sibanda ari kuti hello I'm watching you from South Africa Mabuto Sibandaza I'm watching you from Johannesburg Imanyonya Konda ari kuti African countries are abusing citizens, which show how evil they are. I'm not shocked. Vari kureve chii papapa. Parishino. And Tunga.
Okay, Mav. Know. Okay, Mav. Urugundinzwa.
Yes, I can hear you, but this is the joy of, you know, live streaming. You do.
I know. It's crazy. Nda mbengendi chiti nini ndanganda funza wa duwe kuti. Taona kuti nasi so far kwa tofa wa 1,000 ku UK. Saka ndanganda wa funza kuti vari kunzwa sei kana wachi uona vanu wachifane uwandu kudai. Saka ndisho zva vanga vachipindura ipapo. Ameno tinga wabvunza kuti vadhuve vanobva kwedu ko ndi homeboy wangu ari kubva ku Bambazi. Ameno vangati taura kuti kana muchitaura nevanhu kumaruva uko vadhuve vari kuti chii kana vachiona zviri kuitika izvi. Muripo vadhuve. Wereketai.
Kana ndichitaura nevanhu kumusha uko vanhu varikunyatso kutovhunduka but chandiri kunyatso kutonzwisisa ndechekuti information haisi kunyatso kutotsigirira chaimo vanhu bekumaruva iko kumusha because pane dzimwe nzvimbo kana chitosvika ikoko vanhu varikutonyatso kuti izvozvo zvinhu zvavari kutaura zvaana coronavirus zvinhu zvevanhu vari kufamba nendege hazvisi zvinhu zvekwedu kunoku isu tiri kufamba netsoka so but havasi kunyatso kutoziva kuti kana pane kana pane munhu anobva kunzvimbo dzimwe kana pane chimwe chinhu chaunogona kutotora kana kuti grocery chaiya uri kudya hausi kuziva kuti iri kubve kupi mumwe anogona kutoto angabata grocery yeye so saka kana zvakadaro zvofanira kuti vanhu vanofanira kutotora maprecautions chaiye because kana inini ndakadai kana ndika dai ndisiri munhu ari kunyatso kutofungira vanhu vekwavo dai nenei ndakatopinda mundege ndakatodzokera kumusha but ndakazoti kutodaika hazvisi kuita ndogona kupinda mundege kutobata panchi panzvimbo yainge ine chirwere ichocho ndotakura chirwere ndoera kunouraya vanhu vekumusha kwedu so saka tiri kutinyatso kutokurudzira chaa kuti vanhu ngavazonyatso kutotora maprecautions ese avari kutonzwa nesuo tiri kunyatso kutotaura nevamwe excuse me tiri kunyatso kutotaura nevanhu specially kubva kumacommunity leaders kuti vatonyatso kutopindisa mamessages from kubva vana sebhuku zvese nemavillage health mavillage health workers vanofanira kutonyatso kutotora mamessages and convey the messages kuvanhu vese vari mumavillages
Mav ameno kana uchitaura nevabereki kuchipinge uko hanzi sichive chine yakamira sei
nekuti sekutaura kwandaita ndine WhatsApp group randakatanga recovid-19 saka ndiri not only vabereki kuchipinge but tiri kunzwa kune nzvimbo dzakasiyana siyana sekutaura kwandiri kuita vamwe vari kutaura kuti ehe vanhu vari kunzwa nenyaya iyoyi yechirwere checoronavirus asi nyaya iri kunyanyonetsa inyaya yenzara nekuti vazhinji vanga vakatarisira ivo kuti vanenge vachirima zvirimwa vachienda kunotengesa kumadhorobha tinoona hedu kuti mutungamiri wenyika vakabvumidza ivo kuti vanoita zvekurima zvirimwa zvakadai semirivo nematamati vanogona kuenda kumadhorobha vachinotengesa ikoko takaona mbare musika yakavhurwa mazuva apfuura iwaya asi vamwewo veutano vari kutya zvakare kuti pachatanga kuita explosion yese yatiri kuona iri kuitika muno muamerica izvi zvinogona kuzodzoka zvakare zvaakukuwadza nyika nekuti kunyange vekumaruva zvavo vasiri kunyatsonzwisisa kuti chirwere ichi checoronavirus chinorevei uye zvechakamira sei zviri kwatiri isusu vanenge vari kuno kana kumataundi kana kuti chii kuti kana uchikwanisa paipa unotumira mawhatsapp message kana video call unge uchitaura nevari kumusha uchinyatsotsanangura kuti kunyange ukawanikwa iwewe pane zviye zvakaita serufu vanhu havasi kubvumidzwa kuenda kunobata maoko uye kunyange pakafiwa tinozoti pakafiwa vanhu vanoenda kunobata maoko uyezve vachibata maoko emufi izvi hazvisi kubvumirwa kana pakafiwa iye zvinoizvi vanhu maakungoenda kana muri kuenda muri musina kuwanda zvakare mungosvikonotaurawo musina kubatana kana kuti muri padhuze nepadhuze kuitira kuti chirwere ichi chisapararire saka sekuona kwangu kwakutoda kufunga kutsva I think in Tunga just going into English we now need to have a really totally different cultural shift because as you know when someone if there is a funeral our tradition is that we go and we pay our last respects by shaking hands and also gathering and spending you know some time in prayer and things like that but now it's a totally different you know situation because crowds are what is spreading this disease so like you had asked that what are the people my folks out there in Chipinge which is where I come from and some in Chinoy where I grew up are they aware of what's going on and my response is we have to take the message to them and also to educate them on how to now change our cultural norms that we normally usually observe and, you know, move with what's going on right now. Because being nice by greeting your neighbor might cost you your life. Ntunga.
Yebo kunjalo Mavi. Isitayela sokukhulumisana libambana izandla kodwa qhawula qhawula akume lokho. Finish. Zitsho njalo ingcwethi kweze impila kahle. Wathi indaba yokuqhawulana yokubambana yokuthintana akuphele. Ngoba lingekela ukulandela elikutshelwayo bakithi abantu bayaphela nsuku zonke. Mava, we have a guest who's preparing to join us, and that's Dr. Rudo Gumbo. While she prepares, we have listeners here who are sending comments on Facebook. Sibone ukuthi kulabo bani labo zibani kulo lezibo tumisang sebina uthi hello everyone kuzoba lo Thandiwe Gumbo uthi linjani mahlabe izulu Shaka Nkosi yamakhosi Dube uthi wena sanibona sizwe sakithi Thabisani Ncube uthi lichona njani kuzoba lobani ke laphana da Thabisani Ncube uthi lichona njani Ntambama Fundani Ndimande uthi hayi tuka msakazi wakithi kuzoba lobani banengi abakhulumayo laphana Tabetha Manyoni utwena hayi tete Mav zimbozwe kuti kungoramba tripa pamunamato chete hazi ziri kufaka kuno kumavi asi nyaya yechipuka ichi cha you know cha manyisa vanhu
ichokwadi Ntunga chipuka ichi vazhinji vari kuramba ivo vachida kunyatsoziva kuti kuchinorevei uyezve tichange tiri kunzwa kubva kuna chiremba sekutaura kwawaita kuti pana chiremba vachange vachiuya kuti chipuka ichi vanhu vangazvidzivirire sei nekuti ndozvinoda kuziva vazhinji izvi Ntunga asi ndoda kuti nditi kuna sisi Tabitha Manyoni aiwa tinotenda vana Manyoni ava Ntunga vanogara vari pachirongwa zuva nezuva tinovatenda chaizvo I think our guest is back in Ntunga.
Yeah, that's Difa Dube. He's back, and Dr. Rudo Gumbo should be joining us shortly. Dube, ngingabu zumbuzo ekuqalise nangazi kumbe umphendulile kumbe utswengile kumbe uzwanga kuhle. Mbuze ngobhururu wakho sesibhedlela. Unjani?
Undoda sesibhedlela lokho esaphathekile babunkomo usaphathekile sivile akukabilo tshintsho lokho esasenjalo esaselo sasekuma ventilators njengoba laphana ngeke ngakubona izithombe zakhe ukuthi ubone ukuthi into le ngikhuluma ngayo iliqiniso lokho sasekuma ventilators esaphefumula ngama oxygen lokho kungakabilo tshintsho nje la kancane
Ndangani chivunza apo mavhu kuti vadhuve vane shamari yavo iri muchipatara nechirwere ichi saka ndangani chivunza kuti iri sei saka anzi ari mu you know ma ventilators ari kufema ne ventilator saka anzi tight I know kuti wewe you've spoken to families that have lost loved ones this week. Mboti taura ne some of your experiences now.
I think you know Ntunga kana uchinzwa mwana achitaura nekushaya kwakaitika mai vake pane mukoma anondakataura naye ari ku Britain ikoko anonzi Tonderai Ratisai amai vake Constance Ratisai vane makore anosvitsa iwo 68 vanga vane vana 3 uyu mukomana wandakataura naye mukoma Tonderai ndivo last born uyezve mbuya Ratisai vanga vane vazukuru zvakare saka anga achitsanangura iye kuti mai vake vanga vari healthcare worker uyezve vakangofona sekufona kwavanoita mazuva ese vachitaurawo nevana vavo vakataura nemwana wavo yeTonderai vakamuti handisi kunzwa zvakanaka ndiri kungonzwa kuita wiki uyezve kufema kuri kundinetsa ndobva azofonerwa iye Tonderai nesista yake kuti mai vanenge vaita serious ngatichivatsvagirai ambulance vaende kuchipatara ndobva vawanikwa ivo vachitaurwa izvozvo nadoctor waakati iye ifriend yefamily ndobva vafonera ambulance ikauya kuzotora mai vaye vachibva vaenda kuchipatara asi ndopekutanga pakatanga nyaya iyoyi yecoronavirus Saka pavakasvika kuchipatara manesi vakati vatarisa zvakanaka naka ndobva vangovaisa murespiratory ward achitaura iye kuti vanga vari zvakare pamaventilators ipapo saka vanga vari kutarisirwa kuti kana maventilators akashanda zvakanaka malungs amai akakwanisa kunge achiita zvakanaka vaizowanikwa vachibuda asi vari ipapo vakazowanikwa vachifonerwa mangwana acho kuti amai havana kuzokwanisa kuti vakwanise kunge vachienderera mberi neupenyu vakange vashaya saka ndokutaurwa kwaanga achiita achiti iye izvi zviri kunyanyorwadza pari zvino nekuti havasi kukwanisa kunge vachiungana semhuri saka vari kutongoita zvese zvokushandisa WhatsApp nekushandisa iyo social media tatiri kutaura mavideo calling nezvimwe zvakadaro kuitira kuti vabatane maoko nevamwewo hama dziri kuZimbabwe saka ndozvaanga achingotaura mukomana uyu kuti coronavirus unfortunately is a very lonely disease. When you get it, you are alone in the hospital. You are then again alone when you die, and then, you know, even your funeral might actually be in isolation as well, depending on which country you are. But I think we have our guests, so I'll leave it up to you, Ntunga.
Yes, regarding Bosi Ramazmai, Nini Navaduve, Timbo, step aside, Timbo Bereketa Nachiremba, Gukulume Lotogote Laganani Lapo, Maf, Narotuveges Metalin. We have Dr. Rudogumbo. Over to you, Maf.
Aiwa, Doctor, thank you for once again coming onto the program. Can you give us an update of what's the situation like in Zimbabwe right now?
Oh, well, today the lockdown was very serious. I think, I don't know what you got on social media, but we are stepping up as a nation. We are getting serious. I think you're already aware that our neighbor, South Africa, is starting to see that rapid dog that I used to say in the first few weeks. Mm-hmm. So we are also trying our level best to go up. Yeah.
What about the issue of the PPE? When we first spoke to you, were saying this was in short supply for you as medical doctors. Has the situation improved as we get into the fight against COVID-19?
The government has promised us that they're working tirelessly throughout, looking into it. As you're aware that there's a general shortage throughout the whole world because right now it's something that's high in demand and... Yeah.
Tombotaure edu neshona kuti kwamira sei kuZimbabwe pari zvino pa kurwisa chirwere che COVID-19 zvii zvamuri kuona ikoko savana chiremba pazuva ranhasi.
So nasi taona kuti lockdown vanhu vakutanisa kuita serious nekuti nasi kwange kune masoja kwange kune mapurisa munzira. So tiri kufara isusu vana chiremba kuti now takuita ma necessary precautions as muri kuona kuti chirwere chiri kunyatsouraya vanhu. Nasi kuItaly as a medical fraternity we were shocked 100 doctors are dead. So it's not a joke. Tiri kunyatsokumbira vanhu veZimbabwe kuti ngatishandei tese chirwere ichi hachisi kutarisa zera hachisi kutarisa kuti une mari hauna mari unogara kupi so zvakakosha
zvii zvamungakurudzire vanhu pari zvino savana chiremba panguva inoyi kuti vange vachiita nyanya vari kumaruva nekuti tinoona vamwe vari pano vanenge vachiona vanozotaurirawo vamwe vari kumaruva zvii zvamungakurudzire vanhu
zvakakosha iko zvino kuti kana munhu achizviona sekuti ane chirwere ichi akamboita masymptoms ngaafonere macall free numbers aya aripo so that it's very easy for us kuita matrace contact toona kuti todzivirira chirwere ichi sei because tikarekera chirwere chichienda throughout the community chichiita mainfection hatisi kuzvibetsera we are actually making it very difficult for ourselves.
Mm-hmm. But there are also some in the rural areas, for example, who have been practicing, you know, cultural norms, especially when someone passes away. What's your advice to them, especially at this time?
I think at this time, it's very important to remember that you as an individual, as a human being, you are a valuable asset. Do not take any risks. Look after yourself, guard yourself, because it's real. You will die.
Mm-hmm.
So I know culture is there. Look at the Christian community. They've learned and they've accepted. They're doing their Good Friday from home because it's very important to be realistic about this.
Mhm,
Ntunga. Thank you there Dr. Gumbo, siyabonga kakhulu ngokuthola ithuba lokuthi usijoine lapha sikhulume ngodaba le coronavirus lolu. Uchilo wena ukuthi namuhla i-enforcement ikhanya i-serious. Izolo sizwe ubaba uMnangagwa uMongameli sithi yena amasotsha lamapholisa azagcwala esitaladeni to enforce i-lockdown. Nxa usithi namhla beku-serious, yikho bekusenzakala khonoko?
Mina lokho engikubonileyo namhla silama-roadblocks ebekhona. Ngibone ngisiye emsebenzini ama-roadblocks ebekhona and bebebuza imibuzo efaneleyo. Njalo bebisela abantu ukuthi bebuyele ezindlini.
Lina njengabo dokotela kabalihluphi kuma roadblocks uyabatshengisa nje incwadi yadlula.
Ye, anti yakuphi kulabantu abalezincwadi ezibavumela ukuthi behambe. Kodwa kubalulekile ukuthi lami njengogqiha ngingakwenakali phela ngisiya ewedza ngesikhathi sokuthi ngisiye emsebenzini. So yikho okuqakathekile ukuthi lathi singali abuse izincwadi lezi. Asifanelanga ukuthi sizi-abuse.
Aha. Abantu beZimbabwe, abantu abasemakhaya, abasemadolobheni, siyabona abanye bakhona kundwendwe zokukha amanzi, abanye badinga impupho, abanye baye emkambo yokuthenga imbhida, impara emsika koBulawayo. Kuyini ongabaxwayisa ngakho abantu?
Mina engaxwayisa uZulu, ngiyazi siyadubeka silu kukhona udubo olukhona eZimbabwe. Kodwa uqhakathekile ukuthi uzivuze umbuzo owodwa. Ungakayenzi lutho. Ufuna ukungena kukhasketi kumbe ufuna ukuphila. Ngoba khathesi into esikhona ukuthi sokusiya ukuthi lo lalo ukhangela ukuthi wena umi ngapi. Ngoba ngiyazi abantu singazilalela sibili, hey indubo zikhona nami impupho nyabe ngiyifisa lani lani. Kodwa kasidingeni indlela njengoZulu ezingani zilula ukuthi sizisize. Kuyafanana singakhuluma lamakansila yethu sicela ukuthi kubuye kuthengiselwe impupho ngezimoto ezihambayo ezindaweni ezijeneyo kulokuthi sibe silokhu sibhodabhoda kule ndlela esingabona ngayo ukuthi singasizana njani njengoZimbabwe.
Doctor, maybe just coming back, I think you were saying something. Tunga asked you about the situation, especially at markets where we're seeing people continuing their day-to-day in Mbare. They are continuing to go into supermarkets to get food. What's your take on that? What can you advise people?
I would advise that cut all unnecessary movements because right now we are getting into a very crucial moment as a country. We already have people that have the virus in the country. So the best is for us to cut on having new infections. But if people keep on encouraging, it tends to be a problem because we do not even have the resources. We started off on a negative. I mean, we started off, this disease came on a baseline of an incapacitated medical system. Mm-hmm. So, plus this is just not what we would want to face as a nation currently, but it is what it is. And I think as society, as Zimbabwe, we have to come up with home-based solutions as to how we can make our shopping effective, how the millennial can be distributed. I think this is the time where we can all come up with solutions.
Mm-hmm.
Uh-huh.
Maybe, if yes, I can just ask Nshona, okay. Kuti panyaya ye kuti vanhu varikuramba varikuenda ivo kunzvimbo dzakadai savana Mbare Musika, uyezve vachiramba vachienda kuzvitoro vachimirira kuti vawane kutenga hupfu nezvekudya zuva nezuva, munoti chii kune vanhu ava?
Zvakakosha iko zvino kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti chirwere ichi chinouraya munhu. Mm-hmm. And zvakakosha kuti wonyatsozvibvunza usati wava waenda kwauda kuenda kuti uri kuenda kunoitei ikoko. Ukasvika ikoko ukatanisa kurwara, chii chichazoitika? Usakangama kuti zvipatara zvedu hazvina kumira mushe. So zvakakosha kuti pari zvino senyika yeZimbabwe totanisa kufunga masolution anogona kutibetsera. Tandamboona kuSouth Africa vari kuita mamobile shops where togona kuti tichilaiza level of my counselors kugoenda mabhazi echinotengesera vanhu upfu as per community. there are initiatives that we can do as a nation. We can ask our fathers as children of this nation. And I think it's valid kuti tisaite vanhu vane matambudziko, but let's also think of my solution acho.
Tom, vamwe vangada kuziva kuti munhu angazive sei kuti abatira coronavirus iyi. Chii chaunonzwa?
Of late, anti munoziva kuti chirwere ichi chiri kuchinja. So kune vamwe vanhu vanenge venacho chirwere ichi vasina nema symptoms, but unogona kuita headache, kuita sekuti wakaneta, kufema, kunetsika nekufema, unogona kuita dry throat, nema chest pains.
Aiwa, saka zvakanaka zvamataura. Ameno, kana muchikwanisa kuti tell us in English until Ntunga comes, what are the symptoms that people can look out for them to now, you know, say, okay, let me get checked for coronavirus?
So basically, one thing you should appreciate is there are some people that have this virus and are not showing any symptoms. So it's something that we should also appreciate. But we have people will be having fever. That's the temperature. That's why you're noticing people are being screened using the thermogun. Got difficulty in breathing, a dry throat, just general fatigue, chest pain. And then there are people that also present with atypical symptoms, like not the usual symptoms.
Tuve kusilo dokotela lapho dokotela Gumbo. Kukhona ngathanda ukukubuza.
Bengimlalela udokotela angazothi uyangizwa yini. Ngifuna ukuthi ngitshengise ukuthi into kade ngikhuluma ngayo ukuthi bengikhuluma ukuthi estolo ngapha njengoba uyabona ukuthi abanye lasekhaya eZimbabwe omunye enxa lapho omunye futhi ayikuma laphana okutshengisela i-social distance. So okuyinto enhle kakhulu ukuthi ufana ukuthi ngabe siyathatha lathi sikwenze okufanayo elizwe lakithi.
Aha, siyabonga ngalokho kakhulu Dube. UDube useshop lapha uzama ukudemonstrate into okuthiwa i-social distancing. I'm sure uyabona lawe dokotela eshop lapho khona akhona uDube. Akulabantu nxa bekhona kule distance. Akufani lokuminyezelana esikubona ekhaya. Ungathini ngalokho?
Into ekhona ukuthi liyakwazi ukuthi udubo lwenzani. Abantu ungaze ubachazisele njani. Abantu ungafika esigabeni othi bebona umpuphu landani bahle beqasa ukutshaya ivigoroni. Ngoba ungakhangela kulezinye izitolo mine ngingangena kuzo. Like uBon Mashe. Kuyangena kumbe abantu abalitshumi phakathi kwesitolo. Nxa limelele vele ukuthi libhadale kuyabe kule lapho uthwa lime khona. Yinto ekhona nje ukuthi nje abantu bethu kusuka kungani kuyahlupha.
Marv, over to you.
Yes, I think I was just seeing Mr. Dube there giving us a tour of one of the supermarkets in the UK, and I've also been to the supermarket here in the US. Now they've actually introduced like plastic screening in front of the till operator, so that you don't have direct communication with the till operator. I think Dr. Mangamuri kutaura nezviri kuitika kune dzimwe nzvimbo muZimbabwe panyaya yekuti vanhu kana vachinge vaenda kuzvitoro zvii zvamunokurudzira kuti vanhu vaite vachinge vaenda kuzvitoro kana vachifanira kuenda kunotenga chimwe chinhu.
Nange chitaura kuti challenge yatinayo isusu munyika medu is vanhu vedu dzimwe nguva havadi kuterera havanzwisisi. Vanhu vanenge kana vanhu vakaona hofu vanotangisa kuita zvepressure zviya. But zvakakosha kuti vanhu vegonyatsonzwisisa, because if vanhu vakanyatsonzwisisa problem yatinayo andioni sekuti vanogona kuita zvavanoita. But at the same time vanhu vanenge vachichema nenzara, kuzi vanhu vanenge vachifunga kuti ndikarega kuona hofu huri subsidize ndozoita sei. So my challenges akadai inini as a chiremba anondikunda.
Very honest opinion there, Doctor. But maybe moving forward, you were talking about Zimbabwe is actually going into the peak of the disease. Can you explain that? What does that mean?
No, the thing is, the way the disease works, like we first had our few weeks when we were not recording significant number of cases as per se, but, we know that, if we already have it and maybe people have not been self-isolating or doing the keeping to the required prerequisites, isolation and everything, we most probably have infections in communities. So we might expect to get a surge. This is not something I am wishing for, but we have to be realistic.
From what we've seen happening in Italy and here in the UK, I guess, I mean in the US.
It would be very difficult to give the magnitude of what could happen. But all I can say is at one point there's going to be a surge of cases. I think you've seen how every country, when it starts off 3-4 and then a few hundreds and then it just goes a bit too high.
And do you think Zimbabwe is prepared for a surge right now?
That's a very difficult question because I made it clear that we started off on a baseline of incapacitation as a nation with socioeconomic problems. So our kind of preparedness might not be the expected, desired preparedness.
I want to attend a chiremba. Tichende rambiri zvedu timbovunza kuti neshona tombotaura panyaya ma mask nema gloves. Munganyatsotsanangura kuti vanhu kana vachinge vari kuenda kunzoko vanofanira kubuda vakaita sei. Zvii zvamuri kuti imi yambiro yamunopa.
Nyaya ma gloves. Honestly, inini sachiremba, I find vanhu vanopfeka ma gloves continuously very irresponsible citizens. I will give an example that I always give. Kuti, how would you feel if you came to a hospital? I wore the same pair of gloves. I was picking my nose. Then I investigated a certain patient with that same pair of gloves. I came to touch you. This is exactly what people with gloves are doing. Someone wears this very one pair of gloves from morning till sunset. They're almost black. They get into a shop, they touch the lettuce, they touch the cucumber, they touch the bread, they are touching the trolley, and some of these people decline to even get sanitizer. So hygiene towards gloves, if you're not very familiar, please desist from using those gloves. What you should do if you're going to use gloves, touch anything, remove the gloves and throw them away. So you have to be frequently changing the gloves. So if you can't afford to be changing the gloves, you might as well stick to washing your hands and sanitizing.
Siyabonga dokotela, ungachasisa khona apho ngesindebele ukuthi kungani usithi abantu abagqoka ama gloves baya irritate.
Kodubo lukhona ngama gloves ngizapha mina kufanana ngisebenza esibhedlela. Wena ubuye uzobona nti umfice ngiyagubha amakhalami ngama gloves la ngiqede lapha ngibamba udubi. Ngisuke lapha bese ngulanda wena undlovu ngisithi wathi ah ngizothi ukhathazwa yikwini. Anti uyabona ukuthi mina sengithethe imkhuhlane kumbe igcikwane kadindlalo kumbe ukungikhathazayo ngakuninda kudube ngasusa lapha sengithethe othina lokade silakho ngakuninda kuwe futhi. Into eyenzakala abantu laba abagqoka ama-gloves abatshintshi ngendlela efanele beatshintshe ngayo. Umuntu uyabe le-pair A1 egqoka ilanga lonke. Uzangena esitolo ebamba ama-cucumber, ebamba ama-lettuce, ebuye futhi ebamba lesinkwa, asiwazi lapho avele khona, umbuke wangena endlini encane. So kuqhakathekile ukuthi abantu bezwisise ukuthi indaba yama-gloves kungangcono beyiyekele. Uma ungenelisi ukuthi ngelanga usebenzisa ama-gloves ama-pair ngu-30, tshiyana lakho wena geza izandla. Ngoba into osuyenzayo wena ngoso uhamba ugcwalisa igcikwane nxa kade ulibambe anyway. Ngoba futhi kuma-gloves zona la kubonakele ukuthi igcikwane lihlala 4 to 5 days.
Into engiyibonayo indaba yama-gloves dadewethu ngibona ngathi kuliqiniso njalo kuhle kakhulu ukugqugquzela khona ukuthi inhlanzeko into eqakathekileyo. Ngoba abantu abakuzwisisi ukuthi nxa becabanga ukuthi mhlawumbe nxa ugqoke ama-gloves mhlawumbe for ilanga lonke utshona ugqoke same gloves ungazange watshintshe babone ngathi yindlela yokuthi yikuzivikela. Kukanti laphana babona ukuthi babe sebesiba very selfish ngoba laphana babe sebesenza ukuthi bazivikela bona ngokwabo kodwa-ke sebethatha igcikwane lelana balininde kwabanye abantu. So ngibone ngathi kakhulu zama ukuthi ubachazele kakhulu kuyena leyo ndima naleyo ukuthi abantu bakithi abazwisise ukuthi ukugqoka ama-gloves kufanele ukuthi uwagqoke nxa utshintsha i-department tshintsha ama-gloves ungaqhubeki njalo ugqoke ama-gloves ngokufanayo.
Mina into engalitshelayo ngonathi ama-gloves nxa ungazwisisi njengoba ngaye ngakhuluma even ama-mask lawo uma ungakwazi ukuthi ulutho lolu lugqokwa njani kumbe kusetshenziswa njani zulu ungaqalisi ukwenza into engayisiyo ngoba kuma-gloves lawo uyakwazi ukuhlala le gcikwane 4-5 days uyabusuli fumbete esikhwameni sako uhamba lalo and i-contact anje wonto wena ungakwazi ukuthi ama gloves la kade wagqoyile ubuye wagqoke njani usubuya lawo uzininda lelo gcikwane. So ama gloves i-problem ngoba lawo you end up getting infected while you're also spreading it the virus everywhere.
Very informative there, Doctor. Maybe I think we are nearly coming to the end of our program. So as we move forward, what's your word for Zimbabweans out there regarding this current, initiative to, to have the lockdown and also to stop the spread of the coronavirus or COVID-19?
All I can say is to people is we have to really get serious as a nation. This is not a joke. We don't even have the human resources per se, we don't have the number of doctors. Imagine if we lost 100 doctors, we already don't even have that kind of doctors. So as Zimbabweans, let's be responsible. I love you. I care about you. You care about me. You look after me. Let's be each other's keepers. In this virus, we are all each other's keepers. Let's exercise necessary caution. Keep the kids indoors. Keep the husband indoors. Keep the wife indoors.
Oh, kona dokotela, mhlawumbe ungaphosilizwe lokugcina. I-communication, ilokuzeni, i-network, eish. Ungani kayenzi kuhle. Okuyi-aphu kwethu lokhu, ngani kuyagula, but it's serving the purpose. Ungathanda ukuphosela ukugcina, dokotela?
Engingakuphosela kuZulu ukuthi umkhuhlane lo, mina lawe, usala kithi. Thina uZulu singakhangeli uhulumende ngasenzeni konke esingenelisi ukukwenza emandleni ethu sigcinane sigeze izandla siyekele ukugqoka amagloves ngendlela engayisiyo kungoba yithi esizidalela ukudunga lolu khuhlane ngalowo magloves kulongasithi ama face mask igqokwa njani dinga kulaba abasebenza kwezempilakahle bazakuchasisela kulaba abangani babonani babulawa lelo gcikwane kumbe abazwa kuhle lembucanthu lenyumonia siyalicela bakithi fona nini kunombolo lezi ezikhona litshela ukuthi liyenze njani ngiyazi kulabanye abangani bayakhangelela phansi izinto ezenza umhulumende wethu kulesa yisoso sikhathi sokuthi sidinge lolu duko olukhona kasiboneni indlela yokuthi sisizane ngoba umkhuhlane ukhona.
Wash your hands with soap and water before you eat, after using the toilet, after touching anything many other people touch, like a seat on a public bus. Scrub thoroughly for 20 seconds. If you cannot wash your hands, use a hand sanitizer. Taking these steps can prevent not only coronavirus, but also colds and flu and other viruses. For more information, visit the World Health Organization's website, www.who.int, or the Centers for Disease Control's website, www.cdc.gov.
We seem to be coming to the end of our program there. Proceed to our closing, but we were discussing about the coronavirus. We are marvelous in Tananya. We are.